varikuswedera kure nechokwadi varairidzi nemamwe masivhu sevhanzi ese vaane nguva vachitambura vachichema kuti dai matiwedzerawo mwari yatinotambira kubva muna 2018 tichingoimba rwiyo rwimwe chete irworwo rwekuti tafa nenhamo mhuri dzedu hatisina chekuvira tati tazoenda vana kuchikoro saka kana vachiti izvezvi vaakutsvaga nzira dzekuti vowedzera mari sei tinotora senyaya yekuda kungotibata kumeso chete asi vasingarevesi asivhu sevhanzi ari kungavapa vhiki rose ngavashandise vhiki irori kubhadhara mari yevashandi kana vakundikana musi wa 26 hakuna munhu achazenge achienda kumabasa
vari kugarawo here pasi nemi semasangano anomirira vashandi kuti muzeye pamwe chete
hapana musangano watati tambunzwa uchiitwa vaivimbisa kuti vachadana vanotungamirira vashandi kuti vaite hurukuro vazeye nyaya yemuhoro asi hakuna misangano yatiyaitwa nanhasi vaakutohwanda vachidi kutaura nevanhu saka tiri kuti hapachina chekunyanya vanyengerera vanhu havana hanya nesu havana hanya nemhuri dzedu vari kungozvikoshesa matumbu avo chete
saka muchatora kurudziro here yehurumende yekuti mbomirai kurangwa mabasa kusvika vabuda nemari dzavanenge vachizokupai
vana vava mutumi muvi vanenge vachitogara upenyu hwakanaka vari kueurope vana vavana mavhima vachidzidza kuzvikoro zvakanaka vana vavo vanodya vachibhuta chipatara vachienda nguva yavadira isu tine mhuri dzinoda kuriritirwawo hatisi kuzotambira mashoko aya ekunyengedza kubatwa kumeso kwatiri kuitwa kuti mboregai kurangwa mabasa simba regara tinaro sevashandi kuwithdrawa labour yedu kana taona kuti mushandiri haasi kuda kubhadhara pabasa rese dikita rese ratiri kubuda tichishandira nyika
tinoona kuti nguva zhinji haparakidzi kubatana kana pasvika pakuzenge vanhu vaakuchirangwa mabasa kunyange mambozivisa kuti mabatana kuti mucharangwa mabasa rwendo runo mungaona here vashandi vehurumende vese vachibatana
runo vanhu vari kusundwa nematuko avo vanhu havasi kumbomirira kuzoziviswa nevatungamiriri vanhu vari kushanda vari pagiraund ndo vari kuda kutozvi vari kuchazoramwa mabasa kana paine vakuru vemayunioni vachazenge vaakududza panyaya iyi tinoona vachasara vari pamhene vari voga nekuti vashandi vese vane chisungo chimwe chete chekuti rwendo runo hazvikone rwendo runo 26 September nyaya yedu ngainzwikwe muoro ngaubhadharwe taneta nenhamo
pane matanho ari kuitwawo here ekuti munzwe kubva kuhurumende kuti yasvika papi nenyaya iyoyi yechikumbiro chenyu chekuti igadzirise nyaya dzemihuro
atonyora zverimwe gwaro hatichatozive kuti rari chingani tichizivisa hurumende kuti tava nevhiki rimwe chete iri rekuti vadane vatungamiriri vemaunion vauzivise mari yavari kuwedzera inofanira kupinda mumaaccounts edu musi wa 3 September usati wakwana sekutaura kwakaita vamutuli muve musi wa 1 August paRainbow Towers mukatarisa pakuvhurwa kwezvikoro takatokurudzira vanhu kuti vaende kumabasa vamirire peipei saka patasvika yanguva yekuti vamutuli muve ngavazadzise mashoko avo hapaisina tsvakurudzo dzichadiwa